Seyorev lefonecha Asiyiroseinu Kiyavaylochekareba
Thank you.
se yorev lefonecho, asir roseim.